Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 22, 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJameson Timber nevamwe vavo vobatwa nemhosva yekuita gungano vasina kupiwa mvumo nemapurisa. Sangano reDoctors Without Borders rinoti ravanira Zimbabwe nedzimwe nyika nhatu majekiseni emushonga wekudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV. Mutyairi wekombi ari kupomerwa mhosva yekuurayisa vanhu vanomwe kukuwadzana anomiswa pamberi pedare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ra Magistrate muHarare rabata mutungamiri wechimwe chikwata chebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJameson Timber nevamwe makumi matatu nevaviri vaine mhosva yekuita gungano vasina kupiwa mvumo nemapurisa apo vakasungwa musi wa16 chikumi kuAvon tinodzokorora musi wa16 chikumi kuAvondale muHarare. Asi vamwe vanga vari muusungwa gumi nevatanhatu vavanikwa vasina mhosva. Mukuziya nyaya iyi, tabata mutauriri wechikwata cheCCC vaPromise Mukwananzi.
Uyu mutongo usiri pamutemo, mutongo wenhunzvatunzva, mutongo wehumbindindoga, mutongo usiri wemutemo asi wezvematongerwo enyika. Unenge uchiitwa kuti kunge kuchinzi vana Timber vasi vanhu vakanaka. Asi harisi chokwadi. Chokwadi ndechekuti tine hurumende isingadi kuona mapato anopikisa munyika. Anoda kuona munyika mune one party state. Asi chatiri kutaura ndechekuti muno munyika muZimbabwe chero tiri vapenyu hamusi makaita one party state. Ndo zvinotaura nebumbiro renyika kuti vanhu vanofanira kukwanisa kuva nekodzero dzekutaura pfungwa dzavo. Kana vakaungana vakafuma musangano wavo vanofanira kutengesa nebumbiro remutemo.
Saka pane matanho here amuri kutarisira kuti achatorwa nenhengo dzebato renyu idzi mushure memutongo?
Magweta edu kutaura kudai so karikiriki kuti ane nyaya yekumeka shura kuti mutongo uyu usiri pamutemo unoratidzirwa pachena kuti hausi mutongo wenyika, hausi mutongo uri pamutemo unofanira kungoti uiswe pasaidi. Paite mutongo chaiwo chaiwo. Takataura tikati vatiba havafaniri kunge vatori mujere kubva pekutanga.
Asika tinonzwa matare achinzi anotonga mhosva asingatarise kuti munhu abuda mumba mani. Sei muri kuisa zvematongerwo enyika?
Manyepo, manyepo, manyepo. Matare ariko pari zvino akabatwa kupedzi kusanganisira vanotonga vacho mamajistrate nemajaji. Ende inhau yatiri kutaura kudai so tine mutongo wakabuda kuVictoria Falls unonyadzisa nyika. Jaji pavakataura nhau isiri pamutemo vachibvisa kandidhidhata takaisa vamambume kuVictoria Falls ndeimwe yedzinyaya dzatiri kumhanyisa kuti hazviti zvakaitika. Victoria Falls haifi yakaregwa ichitongwa neuori nemakansela akapinda nechitsotsi vachipinda nezvavavachamisa asi vasiri vavachamisa.
Muri kuti imi zvine zvematongerwo enyika mukati asi tinonzwa kuti kune vamwe vachenurwa nedare varegererwa. Munovasiya papi kana muchiti ndezvematongerwo enyika?
Vamwe vanogochenurwa sei vamwe vachisara sei iri nhau imwe chete. Vari vanhu vanganga vari panzvimbo imwe chete. Zvinoratidza chete kuti kungobhaidza asi chokwadi ndechekuti pavanhu vese varipo hapana munhu anofanira kunge ari mujere kubva pekutanga musi wa16 June pavakasungwa vachipembedza musi weDay of the African Child rinova zuva rinogara richipembedzwa muno muZimbabwe nemuAfrica mese jikelele.
Mutauriri wechikwata cheTripleC chinotungamirwa navatimba vaPromise Mukwananzi vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi gurukota rinoona nezvemutemo vaZiyambi Ziyambi vanoramba kuti hurumende inopindira mune zvinenge zvichiitika kumatare.
zvazva ndaita minister chinhu chandinoziva chinokosheswa napresident vedu ndechekuti haufanirwi kupindira munyaya dziri kumatare. Vanokoshesa nekuremekedza madzitare edu kuburikidza nezviri mudumbiro redu remutemo. Mudumbiro medu rinotaura nezvekuseparata kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende. Ndo zvavanokoshesa. Saka handizive kuti vanenge vachitaura kuti aiwa hurumende yazoti garege kubuda pote pote pamwe kune ino hurumende yavari kutaura isiri yavamunakaro. Nyaya dzekumatare dzinotariswa nyaya iri nhungamunhu, kwete kuti dzinotariswa mugurumandira. Kana inini saziyambi ndikapara mhosva, nyaya yangu inonoongororwa saziyambi. Saka vari kuti nyaya dzeopposition, handizive kuti opposition iri kupara nyaya kofanana here kana kuti dzinenge dzakasiyana. Nekuti maziviro angu ndeyekuti nyaya ini ndikaba mombe ndinononotariswa nyaya yangu yekuba mombe, havatarise kuti kadhi rangu remusangano nderechii.
Zvichakadaro, imwe nhengo yebato iri vaAmos Chibaya vakasungwa mukupera kwagumi guru vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba. Mune imwewo nyaya yanga iri kudarira majistrate nhasi, dare iri rarasa chikumbiro chekuti nyaya yevaimbowe mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantina Chiwenga muzvare Mary Mubayiwa yavari kupomerwa yekuda kuuraya vaChiwenga iraswe nekuti vaive kurwara zvakanyanyisa zvekuti vaive kutadza kuudza magweta avo zvekuita. Gweta ramuzvare Mubayiwa amai Beatrice Mutetwa vati havanzwisise mutongo wapiwa wekuti ndivo vaitokonzeresa kunonoka kutongwa kwenyaya, sezvo zviri pachena kuti amai kuti muzvare Mubayiwa vari kurwara uye kuti vaudze magweta zvekuita kwaive kutovanetsa. Sangano ravana chiremba vanoshanda munyika dzakawanda pasi rose reDoctors Without Borders rinoti rawana majekiseni emushonga wekudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV anoshanda kwemwedzi miviri anonzi Cabotegravir kana kuti Scabla kubaisa vanhu vari muZimbabwe, Mozambique, Malawi neEswatini. South Africa inonzi yawana majekiseni emishonga anosvika zviuru makumi maviri nemakumi matatu kana kuti 231,000 doses kubva kuhomwe yemutungamiri wenyika yeAmerica kana kuti President's Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR. Sangano reWorld Health Organization rinoti jekiseni iri rakakosha zvikuru mukudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV. Vanhu mamiriyoni makumi mana pasi rose vari kurarama nechirwere ichi, uye vanhu vanosvika mamiriyoni makumi masere nemasere kana kuti 88 million vakabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga. Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati titaure nemukuru mubazi rezveutano anoona nezvechirwere cheHIV nerurindi Dr. Owen Mugurungi, asi vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata chiremba vanoshanda vari muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga.
Zvatinoona maprogram kana zvirongwa sechatiri chiri kuitwa ichi chekudzivirira HIV zvinhu zvakakosha chose. Pamusana peHIV ichakati wandei, especially muSouthern Africa zvinosanganisira vana Zimbabwe, Zambia, South Africa nenyika dzakadaro. Saka kuti chirwere chisaramba chichipararira, mazvirongwa zvinoita kuti chidzivirirwe zvinokurudzirwa chose.
Asi tiri kuonawo rimwe dambudziko guru apa nderekuti jekiseni rinenge riri kudhura zvakanyanya. Zvinenge zvichikonzerwa neizvi?
Chinoita kuti rinyanye kudhura, Blessing, inyaya yekuti kugadzira iyo majekiseni iwaya zvinotora nguva, research inenge iri involved kuti pazova nemishonga semajekiseni iwaya yekudzivirira HIV. Panoda mamillions, sometimes mabillions of dollars. Saka vaya vanenge vachigadzira mishonga iyoyo kana mapharmaceutical companies anogadzira mishonga iyoyo, they vanokufana kuti vakwanise kuwana mari yavakaisa muresearch for starters, and then kuti varambe vachigadzira jekiseni iroro. Uyezve in terms of demand, it's not all parts of the world kwakazara chirwere cheHIV, saka hapana that shared cost structure. Saka zvinozoita kuti vashoma vanenge vachinida vari at high risk vange vachitarisirwa kubhadhara mari yakati wandei.
Asi tichitarisa kunwa mapiritsi nekubayiwa jekiseni, pane zvakakosha here pajekiseni richienzaniswa nemishonga iripo?
Chisiyano chiripo Blessing ndechekuti mapiritsi sezvatinoziva munhu anofanira kurangarira kutora mapiritsi especially atina weye zvinezvo tinongochimwa zuva nezuva. Saka pane risk kana dambudziko rokuti vanhu vanokangamwa kutora mishonga iyoyo. It becomes a burden sometimes, and sometimes people take things for granted or they get into my situations kana kuri kutravela vokangamwa mishonga. Whereas Jackson iri kana waribaiwa kana riri 2 months, for 2 months you don't have to worry too much. Kana riri 6 months, the same thing. Saka ndo a big advantage in terms of compliance kana kumeka sure kuti vanhu vari kutora mishonga sezviri kutarisirwa.
Chiremba vanoshanda vari muno muAmerica, Dr. Simbiso Ranga, vari parunare muHarare naBlessing ndinodzokorora, vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica naBlessing Zulu Studio 7. Vatereri, echinoi chiziviso chakakosha. Tave kukwanisa kukupai nhau dzedu paVOA Shona WhatsApp channel yedu uye nepaFacebook mazuva ose. Kana muchina kubuda batana nesu padande mutandere WhatsApp, vhurai WhatsApp yenyu moenda pakanzi updates, motsvaga pakanzi VOA Shona, motifarira kana kubaya follow. Kune vanoda kushandisa link, munokwanisawo kuenda paFacebook page yedu patinokupai link yeWhatsApp channel yeVOA Shona. Govanai nevamwe nhau dzeStudio 7 dzinotema dzisina divira dzakarerekera. Ofisi yemuchuchisi wehurumende inoti mutyairi wekombi Wellington Ngona ane makore 42 ekuberekwa amiswa pamberi pedare achipomerwa mhosva dzekuurayisa vanhu vanomwe kukuwadzana musi wa31 gumi guru mangwanani. Mutyairi uyu akabondirana nerori rainge rakatakura peturu panosangana migwagwa Harare Bulawayo na First Street kukuwadzana. Vanhu vanomwe vainge vari mukombi vakafa, vamwe vasere vakakuvara. Mutyairi uyu anonzi akatadza kutevera mitemo yemumigwagwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri wesangano repassenger associations vachafadzwa Goliath.
Isu sesangano repassenger associations muZimbabwe tikutarisira kuti mutyairi akakodzerwa tsaona pakuwadzana tinof na Blaway Road anga achipuwa mutongo wake wokukonzeresa kufa kwevanhu vasina mhosva mushure mekunge ashahanya pamugwagwa.
Asi achiri kupomerwa akava Goliath asati abatwa nemhosva, ngatijekesei ipapo.
Achiri kupomerwa, asi nyaya yakaitika patikasvika apa takaona kuti mutyairi uyu akashahanya, haana kumirira kuti gonyedzi ritange rapfuura. Akaita makwikwi nemota hombe yanga iine kodzero yekunge ichidarika, asi akazoonekwa achidarika pamugwagwa uyu wehighway neva zvakakonzeresa kufa kwerifiji pamugwagwa iyoyo. Achitiri kuti maparamentary mumutemo weroad traffic act unofanira kunge uchitariswa zvakare.
Nechikonzero chei muri kukurudzira kuti mutemo uyu uvandudzwe?
Nekuti tiri kuona tikodzero dzevanhu vanenge vari mumadutavanhu hadzisi kucherechedzwawo, uye zvakare mugovo wacho vanhu vanenge varasikirwa neupenyu vanoti mabread winners vanofanira kunge vachizochengeta mhuri. Hazvisi kuenderana kana tichiona kuti vanhu vacho vari kututswa sei, vana vazhinji vanozosara vaanherera nekuti tariri vavo vatinoti mabread winners vanenge vasisipo. Saka tinoda kuona kushandurwa kwemutemo unoita kuti vanhu vanenge vari mapublic transport vange vachichengetedzwawo, vange vachiremekedzwawo nemutemo uyu, vange vachizotutswa kana zvichinge zvaitika. Nekuti hapana anotarisira rufu mwana neumwe nemumwe, kana kuti vanenge vachichengetwa vanotarisira kuti vachazenge vaina baba vavo vachizovachengeta, vangava mai, vangava gogo, wanika wajiza wakindi kwa saka akurasi wa nimbele kana tumana kini chini wadza shukuru
inya ya makambo simu jaere kune vedaria
patino tangana tino gara chwa zisa kuti wanu wanuta kuruwa ni michova ni mabazi wanu fanonge wa chitiko iyo jakare nikura mbiza wanu wanukura mke mupa kwa mauni nuzi kundirisa kunge wangwana chi rafiri wanu upe ni kena tuwa kizo rafiri wanu maazeti mabredi winyati
wanga warimuta uriri wesanganore Passenger Association of Zimbabwe watafazwa Goliath bari parunari na Blessing Zulu Studio 7. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muguta guru rejuba muSouth Sudan neZiro Maneru munonzi makarira pfuti kweawa yose apo mauto aiedza kusunga mumwaimbo wamutungamiri wevasori akoko kuku. Mutungamiri wenyika iyi vaSalva Kiir vakadzinga basa murume uyu muna gumi guru. Mutauriri wemauto Major General Lu Ruai Koang vanoti Akol haana kusungwa asi vachazivisa vanhu nezviri kuitika. Mauto eIsrael anoti auraya vatungamiri vaviri vechikwata cheHamas vari kupomerwa mhosva yekutungamira kurwiswa kwenyika iyi musi wa7 gumi guru muna 2023 pakaurayiwa vanhu chiuru chimwe chete nemazana maviri. Israel yarwisawo chikwata cheHezbollah muLebanon. Izvi zviri kuuya pangopera zuva rimwe chete dare reInternational Criminal Court rati mutungamiri wehurumende yeIsrael vaBenjamin Netanyahu vanofanira kusungwa nemhosva dzehondo dzinosanganisira kuponda vanhu vasina mhaka. Vamwe vatungamiri venyika vakaita semutungamiri weAmerica vaJoe Biden vari kushora ICC nekuda kusunga vaNetanyahu vachiti nyika yavo inomira neIsrael. Mashoko anotevera andinokuverengerai anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Dambudziko rekusagadzikana riri kuenderera mberi muHaiti. Ndege dzinobva kuAmerica dzichienda kuHaiti dzamborambidzwa kwemwedzi neFederal Aviation Authority mushure mekunge dzapfurwa apo dzaiedza kumhara muPort au Prince. Nekuda kwekupfurwa uku nhandare yendege yakambovharwa kusvika musi wa18 Mbudzi, izvo zvakanonotsa kusvitswa kwerubatsiro pamwe nevashandi izvo zviri kudiwa zvakanyanya. Zvichakadaro, mamiriro ezvematongerwo enyika achakaita manya mamire nerongo. Musi waMbudzi 10, hurumende iri kufanobata basa muHaiti yeTransitional Presidential Council kana kuti TPC yakasaina mutemo unobvisa vaive vakafanobata chigaro chemutungamiri wehurumende vaGary Connell muhofisi. TPC yakaumbwa muna kubvumbi kuti itungamire Haiti kuenda kuutongi wejekerere nekuita sarudzo itsva. TPC yakatsiwa vaConnell avanga vashanda kwemwedzi mitanhatu ichiisa vaAlex Didier Fils Aime vaimbove mutungamiri weChamber of Commerce and Industry muHaiti. Mumashoko avo mutauriri webazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaMatthew Miller vakatenda vaimbove mutungamiri wehurumende ava nekushandira nyika yavo zvinonwisa mvura. VaMiller vakati America inocherechedza kuti Transitional Presidential Council yemuHaiti nemutungamiri wehurumende vaGary Connell vakatadza kuenda mberi nenzira inovaka nekudaro inotambira danho reTPC rekudoma vanotora chinzvimbo chavo. Vakati America inotarisira kushanda zvakanaka nemutungamiri wehurumende achangobva kudomwa vaAlex Didier Fils Aime neTPC mukaendesa mberi budiriro pamberi pezvimwe zviri kuda kutariswa nekukasika mumwedzi iri kuuya. Vamila vakatambira kuzvipira kweTPC nemutungamiri wehurumende mutsva newaro wekushanda pamwe unoburitsa pachena urongwa hunoendesa mberi kuchengetedzeka neutongo hwejekerere nekugadzira nzira yekusarudzo dzakasununguka uye dzakachena. Eiti yave nemakore akawanda iri mudambudziko remhirizhonga yezvikwata iyo iri kuenderera mberi. Muna Gunyana 2024, United Nations Security Council yakamutsiridza chikwata chiri kutungamirwa neKenya cheMultinational Security Support kana kuti MSS muHaiti kwemwedzi gumi nemiviri kuti chibatsire mapurisa eHaiti kupedza kusatevedzerwa kwemutemo. Mutevedzeri mukuru wemutauriro webazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaVedant Patel vakati America yakanangana nekugadzirisa matambudziko ari muHaiti. Vakati chikwata cheMSS chiri kuramba chichibudirira muurongwa hwacho chichitarisira kushandidzana neHaiti National Police. Vakati vane urongwa hwekupa mari nerubatsiro zvinoda kusvika ku$628 million yekutsigira chikwata cheMSS. Vakati izvi zvinenge zvichisanganisira motokari dzakadzivirirwa, zvihovhahovha, magogorosi ekuonesa usiku pamwe nemadhroni. Vapatewo vakati vanotarisira kushanda nemutungamiri wehurumende mutsva vachiti zvakakosha zvinodiwa nevanhu vemuHaiti zvinoda kuti hurumende yakafanobata matomu itungamidze mberi utongo hwejekerere nezvinodiwa mune zvematongerwo enyika, uye vakati vacharamba vari mazviri zvakanyanya. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
PaStudio 7, PaStudio 7, makadiko mese. Ini ndinoona panhau yesadhiki apo pasina kumira zvakanaka. Hazvigone kuti moto uri kubvira mudzime nehuni dzakaoma nokuti dzinenge dzichitowedzera kupfutidza. Hamunangagwa havangagoni kuti vadzimure nyaya dzekusawirirana kweMozambiki kana kuti kuDRC nokuti ndiwo mumwe wevabatidzi wemoto.
Studio 7, PaStudio 7, maswera sei. Mukuru anonzi Munangagwa danga ari umwe angoona zvikungoitika munyika. Isadhaki yose yemuramba nainzwa nyuzi dzepaBotswana vakutoda kudedzera demonstration kuti ngaabve mukuru uyu ngaabve. Zvino inganzi nyika here inotongwa nehombimbindo?
PaStudio 7 makadi apo. Ndoda kutaura nenyaya vatungamiri vesadhaki vasina kuuya kuZimbabwe kwakakokerwa naMunangagwa. Vatungamiri vanoona kuti mahumbwa ari kuitwa naMunangagwa. Munangagwa anoita mahumbwa ega bhikozi vanotoona kuti tikaenda ikoko tinonoudzwa zvisina nebasa rese naMunangagwa. Anogokokera vanhu kuda kuita kugadzirisa nyika yeMozambique iye ari munhu wakaita kuti Mozambiki ibirire sezvaanoita iye. Munangagwa haana kufarirwa nevanhu, haana kufarirwa nevanhu zvachose. Hatimudi zvachose.
Makadiko zvenyu pano paStudio 7, tiriko kuMount Darwin kuNandi mafuradona. Zvinhu zvakaoma madzangu. Mhenu handizivi mwari kuti vachatiitawo sei. Kore rino kune nzara, zvinhu zviri kuremera mumabasa, salaries anonetsa. Mhenu hatizivi. Dai mwari vatibatsira, dai mwari vatinzwirawo ngoni.
Vanomukoma Jongo, kwaziwai kwaziwai. Ichinechi chemo kuno tiri zvizvarwa zvemuZimbabwe. Zimbabwe inyika yedu, tinoida chose. Asi hatisi kukwanisa kugarako nekuda kwamabasa, uyezve matiri muno munyika yeSouth Africa hatina rusununguko, hatina chero avanoti maequal rights, hatina iwo muno munzvimbo yeSouth Africa. Tinongogara takabatira ura maoko nekuti chero ukaenda kudhorobha kuti undotengawo zvokudya, patinokwira muzvifambiso kungotaura nezvedu kuti madima ndogadzirisa nyika yenyu, munomu kupera kwazvo muchangopera nokutsva. Zvino zvakatotiomera, takabatira murura mumaoko zvekuti dai nyika yedu yakwanisawo kuita zvakanaka, tadzokerawo munyika yedu tandowanawo mabasa.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzavamwe vateereri dzisinei neStudio 7, isu hatina kwatakarerekera. Muchirongwa chedu chemagitara chesvondo rino tinokupai hurukuru yaitwa naIvan Zininga weStudio 7 nemuimbi ari munyori uye anotikisa mimhanzi Sylvester Marimo anozivikanwa nerekuti Dr. Blacks.
Ingo production.
Producer, artist, at the same time, I'm Shandra ku Atroz Music, and Shandra na iwo anonzi Bosca Wara.
Munu Shandra na sei nana Bosca Wara.
Bosca Wara, kira tishandi tisi. Tishandi tisi zwanaka, tikaburita mariki ni mamu, mashuri, kusika kwane hili Bosca Wara riji. Kira patatu bunzu Bosca Wara riji, kutanga kuri Shandra usikapa na hasi parili. Kwane chenji uombe.
Kuma tambuzi kwa munu sangana unaonde hapi.
Ma challenge za tu sangana na home industry ndi ya ndakamira sa artist ndi kuti unaonesha kumari ma recordings mari ma videos through kuti vamwe tisikaende kumabasa ndo ma challenge za tu sangana nawo nekuma video kuti tichida kuitoma video kuti pane pasina mari kuti pane pasina zvikwanisiro zvacho
ndere kuti zvangu zvichaita nakayuti vakakuvana zvavo paukama kundisiya ndichitambura ini ndechokwama vaishura nyangwe pandakuna zvishuwo chemwoyo chauni chekuti
mupunge zvandirwadze kupunge zvonditemesa musoro ndangaridzina wekuchemera ini ndachema yuwi.
Vanoda kukubata vanokuwana kupi?
Mukoma Ivanzo vanoda kubata vanokubata pa 0788186519 kana kuenda pa Facebook vangonati Dr. Blacks Official, TikTok Dr. Blacks Official, YouTube is Dr. Blacks. Zvakadaro ndo patinowanika ipapo.
Nasi se Friday chitipa kamwe chete kekubuda nako mudariro kanzwisa.
Kamboka ndinoda kubuda nako mudariro ndoda kuridzirwa kamboka nonzi Survivor.
Kambo, I am a survivor kubva kuna Sylvester Marimo remagitara achinzi Dr. Blacks wamanzo achitaura na Ivan Zininga weStudio 7. Vateereri musakanwa chirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi apo tiri kutarisa nyaya yekuti Zimbabwe yodzoswa mucommonwealth here kana kuti kwete. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wechimwe chikwata chebato reTripleC vaJameson Timber nevamwe vavo vobatwa nemhosva yekuita gungano vasina kupiwa mvumo nemapurisa. Sangano reDoctors Without Borders rinoti rawanira Zimbabwe nedzimwe nyika nhatu majekiseni emushonga yekudzivirira kupararira kwechirwere cheHIV. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti muraro zvakanaka vateereri ndokusiyai muna Gibbs Dube.
Soku izika tisenda bagu VO.